Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nosangara zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri kurume 9/2021 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ine ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinezvi muchirongwa chedu chanhasi.
Chirongwa chedu chekubaya majekiseni evaccination chiri kufamba zvakanaka chaizvo. Tese tinoziva kuti patakatanga vanhu vanga vachitya zvakanyanya izvi zvanga zvisingori kuzimbabwejeka sekuti global international vanhu vanga vachitya vachipota vachinyeperana zvakangodaro daro.
Hurumende inoumba chikwata chenyanzvi chichange chichiongorora mashandiro enhomba yeCOVID-19 iri kubayiwa vanhu munyika. Mutungamiri weMDC Alliance, Vanelson Chamisa, vanotaura pamusoro pematambudziko akatarisana nenyika.
Just 6 years, ndichizamarasa kwaonekwa murume wangu. Chinhu chinorwadza kuti ndikurarama ndisingazivi ari kupi. For 6 years ini nevana.
Murwiri wekodzero akapambwa akatsakatika makore matanhatu apfuura vaitaidza mara vanorangarirwa muHarare nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu zviuru makumi matatu nezvishanu nemazana mashanu negumi nevasere vainge vabayiwa nhomba yeCOVID-19 muchikamu chekutanga chekubaya nhomba vanhu munyika. Pauwandu uhu, vashandi zviuru zvitatu nemazana maviri ane makumi manomwe nevasere kana kuti 3278 vakabayiwa nhomba iyi nezuro chete. Bazi rezvekubudiswa kwemashoko razivisawo nhasi kuti hurumende yaumba chikwata chenyanzvi dzinobva kumapoka akasiyana-siyana chichange chiongorora mashandiro enhomba iri kubayiwa vanhu iyi yeSinopharm iyo yakabva kuChina. Zvichaburiswa nechikwata ichi ndizvo zvinonzi zvichanongedza kuchaenda chirongwa chekubaya nyika yose nhomba munguva dzose. Mukuru anoona nezvekurwisana neCOVID-19 Dr. Agnes Mahomva vanoti kunyange hazvo chirongwa chekubaya nhomba chakatanga zvisina mutsindo sezvakangoitikawo pasi rose iye zvino chave kufamba zvakanaka chose. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chirongwa chedu chekubaya majekiseni evaccination chiri kufamba zvakanaka chaizvo. Tese tinoziva kuti patakatanga vanhu vanga vachitya zvakanyanya izvi zvanga zvisingori muZimbabwejeka sekuti global international vanhu vanga vachitya vachipota vachinyeperana zvakangodaro daro asi petakatanga wakaona kuti vice president wetu jakabhatisa akutotanga ivi wakagutsikana kuti zvinenge zvisina njodzi zvinenge zviri safe saka namba dzedu dzakatanga dziri shoma asi dzichitamba dzichikwira 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 saka zviri kuendera mberi zvakanaka asi tinenge
Mune tarisiro yekubaya vashandi vatingati frontline wakawanda zvakadi yatingati target.
Yatingati target yedu tinayo zvechokwadi itori mustrategic plan yedu yatakashaya nemimose kuti takakalkulate tichiona kuti wakawanda zvakadai asi munotozviziyaka kuti pane vamwe vatiri kushanda vamwe vakarekana nezvakadaro saka tinoti tibate wese wavo. Tinyatsokupai nhamba dzacho chaidzo chaizvo zvinozogona kuva zvaakuita kunge zvinonzi zvekufamba zvaakutotiita kuti kuti vamwe vadhisikarejeke aiwa kanhai tinoda kuti isu chirongwa chedu chirambe chichifamba zvakanaka tiri kuti isu patakatanga nhamba dzacho zvechokwadi dzanga dziri shoma dzavanhu vanga vachivolontiya asi tiri kufara kuti aiwa dziri kupira musoro zvakanyanya zvitakatanga sondo rakapera tanga tichitageta zvechokwadi mahealthcare workers dzedu nekuti ndiwo wacho wari pafrontline.
Kwoitawo vamwe Dr. Mahomba vari kuti vanhu vashoma ndo vari kutora chirongwa chekubayiwa nhomba ichi nekuda kwekuti hapana dzidziso yakakwana yepamusoro penhomba iyoyi munotiise bazi.
Tese tinoti tinenge tichitero yetino tisaende kana kuti zvikuitika munyika yedu takatanga namba dziri shoma dziri kukwira dzichikwira ndiko saenzi dzachoka tiri kutukawo confidence yekuti aiwa zviri kuimprova zvazviri kuramba zvisi kuimprova kana kuti zviri kutodzika nhamba dziri kutoramba zvichidzika topetaiguna kutya kuti zvinhu zvamunotaura izvo ndezvechokwadi asi tiikuzikana kuti aiwa zviri kuramba zvichindoimprova ndo zvetakatarisana nazvo.
Mukuru anotungamira chirongwa chekurwisana necovid-19 Dr. Agnes Mahomva vari parunare muHarare nestudio 7. Asi mukuru wesangano rinoshanda neveruzhinji munyaya dzeutano recommunity working group on health vaitai Rusike vanoti kushomeka kwevanhu vari kutambira nhomba kunoratidza kuti hapana chivimbo chakadzama pamusoro penhomba iyi.
Ndingati tikatarisa kugamuchirika kuri kuita urongwa hwekubayiwa kwetingangoti vashandi vezveutano vatinoti mafrontline health workers kuri kutiratidza kuti pane kakunyunyuta karipo kakakurisisa kubva kumahealth professionals izvo zvinotiratidza kuti hurumende haina kunge yanyatsoita basa rayo zvakakwana kunyanya-nyanya kuti vange vachishanda nevatungamiriri avo vanotungamirira mapato akasiyana-siyana ari mubasa rezveutano. Hurumende yanga yakatambira madosis anoita 200,000. 200,000 doses zvichireva kuti taka takatarisira kubaya vanhu 100,000 kubva kumafrontline health workers. Saka iye zvinezvi tatomusvondo rechitatu basa rekubayiwa kwevanhu ratanga. Saka 35,000 inhamba iri pasi zvakanyanyisa.
Asi tinoona kuti vari kufanira kunge vachibayiwa vanhu vatori muboka rezveutano vanofanira kunge vaine ruzivo. Pangagadziriswa sei apa varusiki?
Muhurukuro dzatiri kuita nevatungamiriri vana mukoti, vatungamiriri vana chiremba nevamwe vatungamiriri vevashandi vezveutano ndeyekuti vazhinji vavo havana kunge vakapinzwa munyaya idzi kubva kwakatanga chirongwa. Saka zviri kuvaomera naivowo pachezvavo kuti vange vachikwanisa kuenda kunodzidzisa vamwe vavo nekuda kwokuti naivowo havatomborina dzidziso yacho maringe nevhaksini iyoyi yatakatarisana nayo yekubayiwa iyoyi.
Vanga vari mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare nestudio 7. Zvichakadaro, bazi rezveutano rakazivisawo nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere checovid-19 nezuro wakare, ukuva vanhu gumi nevasere vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi nyika yose wave pazviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana maviri nemakumi masere nevapfumbamwe kana kuti 36,289. Vanhu vafa nechirwere vakasvikawo pachiuru nemazana mana ane makumi masere nevanomwe kana kuti 1487. Kuchitiwo vanhu vakapona kubva muchirwere ichi kusvika nezuro vakanga vave zviuru makumi matatu nezvitatu zvine mazana masere nemakumi manomwe nevaviri kana kuti 33,872. MDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti utongi hwakaipa huri kuitwa nehurumende yeZimbabwe pamwe nedenda recovid-19 zvaunza matambudziko akawanda ari kudzorera nyika kumashure. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Achiparura urongwa hwavo hweZimbabwe Agenda 2021, vaChamisa vati COVID-19 yakawedzera matambudziko eZimbabwe akaita seutongi hwakaipa, kuchorwa kwekodzero dzevanhu, uori uye kuparadzwa kwebato ravo nebato riri kutonga reZANU-PF. Vati hurumende yeZANU-PF iri kushandisa COVID-19 kuramba ichidzvinyirira nekushungurudza veruzhinji nebato ravo. Vati hurumende yakamisa kuitwa kwesarudzo mushure mekunge yadzinga nhengo dzeMDC Alliance dzeparamende nemakanzuru dzakakunda musarudzo dza2018.
In their place, they've chosen to unilaterally, illegally and criminally handpick individuals, some of whom we defeated and were defeated in 2018 in the elections. And these were foisted and have been foisted upon the people. Our party headquarters was forcibly occupied, depriving us off that opportunity to continue to wage our struggle from our own home.
Vatiwo zviri pachena kuti ZANU-PF inoda kuti munyika muve nebato rimwe chete, kunyange hazvo iri kuda kuita sekuti munyika mune mapato anopikisa akaita seMDCT inotungamirirwa navaDouglas Munzora anoita zvido zveZANU-PF. Vatiwo bato ravo rakanyimwa mari yarinofanira kuwana pasi pemutemo wePolitical Parties Finance Act ichiendeswa kumashamwari eZANU-PF. Vachamisa vati gore rino havasi kuzorega ZANU-PF ichiita zvainoda, vachiti vachaunganidza mari nezvimwe zvekushandisa pamwe nekutsvaga rutsigiro rwakasimba munyika yese. Vati izvi zvichaita kuti vakwanise kuita zvirongwa zvese zvavanoda zvekuona kuti nyika yaita sarudzo dzakachena uye kuti nyika yaita utongi hwejekerere pamwe nekugara zvakanaka kwemunhu wese. Vatsanangura 2021 segore resungano yevanhu yeshanduko, vachiti donzvo ravo guru nderekuti vanhu vese muZimbabwe vabatane pasi pedingindira rekuti a new consensus, a new convergence, a new alliance. Asi vakafanira kubata chigaro chemutauri weMDCT vaWitness Dube varamba kuti bato ravo riri kushanda neZANU-PF kana kuti hurumende, vachiti hazvibatsiri kupomerana manyepo asi kuti mapato anopikisa aya anofanira kubatana mukugadzirisa zvinhu munyika.
Hatifunge kuti zvinotibatsira semapoka ari kupikisa hurumende iri kutadza kutonga vana veZimbabwe. Tikaita basa rekugwisana tiri maopposition parties tega, tinofanira kubetserana.
Mushandi mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti bato ravo harina urongwa hwekuparadza MDC Alliance sezvo MDC Alliance yave kutoparara yega nekutizwa nevamwe vaimbove vakuru vakuru mubato iri vakaita saamai Lillian Timvias. Varambawo kuti vari kushandisa denda reCOVID-19 kuti pasaitwe maby-elections.
Inoyevo kana voti ZANU-PF iri kushandisa COVID-19 kuti kusaite sarudzo. Sarudzo dzacho dzavari kukumbira kuti dziitiwe dzavanoona sokunge dzakakosha ndedzitiko dzichagochinjei. Handiti ZANU-PF ine 2/3 muparamendi, tine maMP akawanda, kureva kuti nyangwe idzodzi sarudzo dzacho dzamaby-elections tikangoti oright chipinda iwe Chamisa wacho kana kupinda ngana waunoda, hazvina zvazvinochinja.
Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana varamba kuti hurumende ine chekuita nekudzingwa kwenhengo dzeMDC Alliance muparamende.
Nyaya iripo ndeyekuti hamuna kumboona hurumende ichirikola NMP because harisi basa rehurumende rekurikola. Vanhu vanorikolewa namapata avo. Saka pachiMDC papo pane kurikolana kwavakaita, hurumende haina kuchaipindira paizvozvo. Saka kungave zvandataura kuti kunongova kutaura kwemunhuwo anenge agarisa akanyarara asina kumbonogwa nezvake kana kumbobudawo paredhiyo napatv. Saka vanotaura kuti zvibudewo.
Vatiwo harisi basa rehurumende kuronga kuti mapato anofambisa basa ravo sei, vachiti hurumende inotori nebasa guru rekuita kudarika izvi. Vachamisa vati MDC Alliance ichaita zvose zvainokwanisa kugadzirisa zvinhu munyika kusanganisira kupinda mumigwagwa kuitira kuti vanhu vasarambe vachimbunyikidzwa, kuputsirwa dzimba, kudzingwa pavanogara kana kubirwa sarudzo. Asi vati MDC Alliance ichaita zvirongwa zvayo zvese murunyararo kudzamara yatora masimba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika makore matanhatu apfuura vaitaidza mara varangarirwa nhasi mwiri yavo ichiti iri kunetsekana nekutsakatika kwavo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mudzimai wavadzamara amai Shefra Dzamara vaudza Studio 7 kuti vanorwadzikana zvikuru nekureba kwenguva vasina ruzivo rwekuti zvii zvakaitika kumurume wavo.
Dzamara asakawanikwa murume wangu and chinhu chinorwadza kuti ndikurarama ndisingazivi kuti ari kupi for 6 years ini nevana.
Amai Dzamara vati kunyange hazvo matare akati mapurisa atsvage vadzamara hapana zvavati vanzwa kubva kuhurumende. Vatiwo vanoshushikana nekuti hurumende haisi kuratidza kana chido chekuongorora nyaya yekushayikwa kwemurume wavo.
Ini ndinozwa kuremerwa kurwadziwa chaiko kuti ndiri ngorarama murume wangu asipo ende gavhumendi yeZimbabwe irikungoitaunge vangeita anasi anotombobvira akararama. Ndozapana ichena yavari kutora, hapana zvavari kuita.
Mumwe wevanhu vairatidzira muAfrica Unit Square navadzamara vaCharles Nyoni vatiwo vanonetsekana kuti zvakataurwa nematare zvekuti mhuri yekwadzamara inge ichiziviswa nezveurongwa hwekuvatsvaka hazvisi kuzadziswa nemapurisa.
Haikoti vakapa mutongo wekuti mapurisa anovarifeya nyaya yekushayikwa kake ave achipa maripoti kumhuri yekwadzamara mushure memasvono ndo maviri oga oga kuti vavapapi nenhau iyi. Zvisinei kuti havana kuzviita kana havana kubvira vateedza mutongo uyu wedare rekumusoro rehigh court. Zvinoratidza izvo kuti hurumende yedu yeZimbabwe haina kuzvimisira kuti itsvage kana kuti ipe umboo hwekuti chii chakaitika kune umwe wedu wataishanda naye itaidzamara.
Vachitaura pamusangano wakokerwa neZimbabwe Human Rights NGO Forum, varwiri vekodzero dzevanhu vati vanoda kuti hurumende ikoshese tsvagurudzo yekuti chii chakaitika kuna vadzamara. Gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaBlessing Nyamaropa vaudza Studio 7 kuti hurumende ndiyo ine masimba ekuchengeta munhu wese munyika, nokudaro inofanirwa kubudisa pachena kuti chii chakaitika kuna vadzamara muna 2015.
Takatarisa nyaya iyi hazvirevi chete kuti hurumende ine basa rekutsvaga nyaya iyi nekuti ndiyo iri responsible. Tikuti even hurumende kana ichiti it was not directly responsible, tikuti hurumende ndiyo ine masimba ekuona kuti vagari venyika vachengetedzwa. Saka naizvozvo inofanira kunge ichipa tsvagurudzo ichiudza veruzhinji kuti chii chakaitika kuna vadzamara.
Vanyamaropa vabvumawo kuti pari zvino hapana ruzivo rwuri kupiwa magweta nemapurisa mukuferefeta kuti chii chakaitika kuna vadzamara.
Magweta takaenda kumatare hongu tikawana mutongo wedare wakabuda waikurudzira kuti patsvagurudzwe kuti chii chakaitika kuna vadzamara. Magweta nemapurisa pane dzimwe nguva vakamboenda kunzvimbo dzakasiyana siyana kuti vatsvagurudze vachinyora zvemaripoti ekuti chii chinenge chakaitika. Asi pari zvino zvinenge zvatidererei, hatichaoni maripoti achiuya kuti ndeapi matanho ari kuramba achitorwa mukutsvagurudza kuti chii chakaitika kuna vadzamara.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kudivi rehurumende sezvo patafonera gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanzi vanga vari mumusangano kusvika panguva dzataenda pamhepo. Hatina kukwanisawo kunzwa kubva kumutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yanga ichinetsa kubata. Vadzamara vakapambwa mumusha weGlenview musi wa9 kurume 2015 vachida kugerwa musoro wavo. Vadzamara vakasiya basa rekutora nhau vakatanga kuratidzira muAfrica Unit Square vachikurudzira vaimbova mutungamiriri wenyika mushakabvu Robert Mugabe kuti vasiye basa. Kubva musi wavakapambwa kusvika pari zvino hapana anoziva zvakaitika kwavari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti timbozwa zvaitika kune dzimwe nyika. Imbwa mbiri dzemutungamiri weAmerica vaJoe Biden dzinonzi dzakadzoserwa kumba kwavo mudunhu reDelaware mushure mekunge dzaratidza hasha dzakanyanya pamwe mushandi wepaWhite House. Nepfenyuro yeCNN ndiyo yakatanga kubuditsa nhau yekurumwa kwemumwe muchengetedzi wepaWhite House nezuro nembwa inonzi Meja. Hapana hapo gwaro rinoratidza kuti nyakurumwa uyu akakuvara zvakadii, asi vakuru vakuru vepamuzinda weWhite House vakaona zvakakodzera kubvisa imbwa idzi paWhite House. Meja, iyo ine makore matatu, ndiyo diki yacho paimbwa mbiri dzavaBiden dzemhando yeGerman Shepherds. Vanhu vakaudza CNN vanoti imbwa iyi inogara yakaratidza hasha dzakanyanya kuvashandi vepamuzinda uyu, kuhukura nguva zhinji uye kujamba-jamba iri pamuzinda uyu. Hapana mashoko ataaburiswa nemuzinda weWhite House pamusoro pezvakaitika nezuro. Imwe imbwa yavaBiden Champion yava nemakore 13. Munyika dzakawanda dzemuAfrica kusanganisira Kenya, madhongi ari panguva yakaoma kubva kuvanhu vanovhima mhuka zvisiri pamutemo avari kuuraya madhonga aya vachida kuashandisa semushonga. Senzira yekukurudzira kuchengetedzwa kwemadhongi muKenya, Hurumende yenyika iyi yakabvana kuurayiwa kwemadhongi uye mwedzi uno uri kushandiswa semwedzi wekuyemura mabasa anoitwa nemadhongi. Zviuru nezviuru zvemadhongi zvakaurayiwa muKenya, nhengo dzemadhongi aya dzichinoshandiswa semishonga kuChina. Kudzamara hurumende yabvana kuurayiwa kwemadhongi aya muKenya gore rapera. Mitengo yezvinhu zvakawanda munyika yatanga kukwira zvakanyanya, kunyange hazvo vashandi vari kugunun'una kuti havasi kuwedzerwa mari dzemihoro yavo. Mapazi nemakambani akawanda ehurumende akaita seredzidzo, Zera, Zinara, Zesa neZimura akawedzera mari dzemitero, izvo zviri kuitwawo nemakanzuru pamwe nemabhizimusi. Makambani enharembozha eEconet neNet1 akawedzerawo mari achiti ainge apiwa mvumo yekuita izvi. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vatenda kuti mushandi ari kutsenga mandire nemavende.
Tinoziziva kuti maprices akwira, saka tiri kutarisira kuti masalaries zvekare anofanira kukwira kuti aenderane nekukwira kuri kuitika zvino. Ndizvo zvatiri kutarisira kuti maemployers anofanira kuva nemoyo kutobvumidza kuti manegotiations afambe zvakanaka. Asi tinoziziva kuti pane vamwe vane utsinye vasingati kuti vashandi vapiwe mari. Taona makampanies akawanda ano trader in forex, asi mukatarisa mawages evashandi vavo maRTGS.
Peturu yakawedzerwa kubva padhora nemasendi makumi maviri nematanhatu kusvika padhora nemasendi makumi matatu parita. Mutungamiri weRetailers Association of Zimbabwe vaDenford Mutashu vati,
tinokumbirisa hurumende kubudikidza neZera kuti ngavanyanyotarisa rutivi rwekuoma kwakaita nharaunda iri kugara vagari nekuoma kwakaita hugaro hwacho. Vanhu vagara vakatsimbirirwa vakaomerwa neupenyu, saka tinokumbirisawo kuti dai waro vanyanyocherechedza kuti kukwira kwemitengo inokonzera chii. Inokonzerawo kuti mimwe mitengo yezvimwe zvikwirewo zvichitedzana nekukwira kwemafuta edizeri nepeturu.
Mashoko aya atsinirwa nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma.
Kambani yemagetsi iyo inovazesa, kambani inoone zverodhi iyo inonzi Zinara, uyewo makanzuro akasiyana-siyana akakwidza mitengo yemarezinesi inobhadharwa nevagari vemaguta akasiyana-siyana. Zvese izvi zviri kuita kuti kugadzirwa kwezvinhu mukati menyika kunge kuchinda pamusoro, iyo yatinoti cost of production inenge ichikwira. Uyewo zvichaita kuti hurumende itadze kubata chinangwa chayo chekuti inflation inge iri pasi pe10% panozopera gore ra2021.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vatiwo,
lockdown yakakonzera kuti paite mashortages nekuti maproducer anga achiproducer anga ari mashoma, makambani akawanda anga akavhara. Saka inyaya yekuti tikutarisa kuti maprice anofanira kudzikama zvakare mwedzi yatakatarisana nayo nekuti lockdown yakabviswa and zvinhu zvakuda kutanga kunormalize.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuvatengi.
Zvinhu zvizhinji munyika muno zvakakwira. Ndinoona kunyanya zvichikonzerwa nekukwidzwa kwakaita mitengo yemafuta epeturu nedhiziri mumafiki maviri matatu apera nehurumende. Zvakonzera kuti zvinhu zvizhinji zvinoshandiswawo nevanhuwo zvavo, atingati mabasic commodities, zvikwire mitengo. Zvozoitawo kuti zvinhuwo zvakaita sana school fees zvakukwirawo mitengo.
Asi gurukota rezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vanoti hurumende iri kuedza kugadzirisa upfumi kuti hudzikame.
Tine National Development Strategy 1. Mustrategy iyoyo tiri kusimbisa zvikuru kuti zvinhu zvatinodya nezvatinosenzesa zvinogadzirwa mumakambani nemumafactory nemumaindustry ngazvigadzirwe muno muZimbabwe. Zvimwe zvakaita sana sementi zvanga zvichibva kune mamwe mativi enyika zvichipinda mumaborder edu, kuti ngazvichimborega kubva kune dzimwe nyika nekuti zvinokwaniswa kugadzirwa muno. Saka munoona kuti mitengo yazvo iri kuramba isina kunyanya kukwira.
Kunyangwe hazvo mutengo wepeturu uri kukwira pasi rose sezvo nyika dzakawanda dzovhura mabhizimisi mushure mekumbovhara nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Vanoongorora mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari pasi rose veglobalpetrolprices.com vanoti Zimbabwe iri pakati penyika nhatu dzemuAfrica dzinodhura zvakanyanyisa mafuta aya, izvo zvopowo kuti vemabhizimisi vakwidze mitengo yezvinhu. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Vechidiki vari muzvikoro zvepamusoro-soro vanoti zvisinei nekuti nyika ichiri kurwisana nedenda reCOVID-19 vagadzirira kudzokera kuchikoro. Mumwe wane maonero aya ndivaBlessing Piri, mudzidzi wepachikoro cheChinoyi University of Technology, avaudza Mike Wewe Studio 7 kuti zvikoro zvavakashanyira zvinosanganisira University of Zimbabwe, Harare Polytechnic pamwe neChinoyi University of Technology zviri kushanda nemazvo mukugadzirira kuvhurwa kwezvikoro pamwe nekudzivirira kutekeshera kwedenda reCOVID-19 muzvikoro izvi.
Denda reCOVID-19 ratove pakati pedu. Zvinonga tichidzidzai kurarama matiri. Tinoda kupa kutenda kuna vana mukoti nanachiremba uyezve nemishina yave kwechimanje-manje nekuti tave neruzivo pamusoro pedenda iri. Izvi zvatipa chenjedzo nematanho atingatora pakuzvidzivirira nokuti tave kuriziva denda iri. Upenyu unofanira kuenderera mberi, asi takazvichengetedza sevadzidzi.
Nemaondero enyu, mungati zvikoro zvine zvose zviri kudivikana mukurwisana nedenda reCOVID-19 here?
Ndakave nemukana wekuti ndimbowonawo zvikoro zvingave zviviri zvitatu panguva ino yedenda reCOVID. Chandingati ndikaona ndechekuti zvikoro zviri kuzama uye hurumende iri kuzamawo. Pazvikoro zvose izvi vose masanitaiza vanawo ende vadzidzi vaive nemaface mask. Asi dambudziko hombe randingati ndaona riri common ndezvewandu wavadzidzi pavhenyu imwe chete. Zvinova izvo zvinokonzera kuti patadze kuita yatinoti social distancing.
Sezvo kwava nenhomba inodzivirira kutekeshera kweCOVID-19, semudzidzi unokurudzira here vamwe kuti vatore nhomba iyi?
Ini semudzidzi weSTEM ndinotenda muscience kuti science inoshanda, uye zvakare ndinotenda mumavaccines kuti anoshanda. Tine mavaccine akawanda akabayiwa vanhu akashanda. Ndinoda zvakare kubuditsa pachena kuti ibasa redu isise vechidiki kuti tidzidzise vabereki vedu nokuvakurudzira kuzvichengetedza, tichivaratidza zvakare kuti mavhaksini chii anoshanda sei. Ndinoda zvakare kuti hurumende izive kuti isise vechidiki tinongokwanisa chete kushambadzira shoko mushure mekunge tawaniswa ruzivo rwakakwana. Somuenzaniso, nyika United States of America vari kushandisa nhomba yePfizer, vari kushandisa Moderna, vari kushandisa zvakare vaccine Johnson and Johnson. Information iyi wabudiswa pachena. Takada kunotarisa pawebsite reCDC inotibuditsira pachena ichitiratidza kuti Pfizer yakagadzirwa sei uye inobatsira sei. Izvi hatisati tazviona zvichiitwa muno muZimbabwe. Vanhu havana kuita uptake kunobayiwa vaccine iri nokuti havasati vave neruzivo rwakakwana.
VaBlessing Piri, mudzidzi pachikoro cheChinoyi University of Technology, vanga vachitaura vari parunare naMike Wewe weStudio 7 vari muHarare.
Ndinonzi Monica Mtsvangwa, ndiri minister weInformation, Publicity and Broadcasting Services. Basa guru rakatarisana naro sevana veZimbabwe kumira pamwe chete nehurumende yedu naPresident wedu Comrade ED Munangagwa. Vaccine iri vaccine rakadzidzwa rikaonekwa harina kungouya kuZimbabwe, haisiyo chete nyika yakatanga kuwana vaccine rinonzi Sinopharm. Tichikagona kuvaccinata 60% yevanhu munyika medu, zvoreva izvo kuti tinenge taane inonzi herd immunity. Saka tinenge taakudini, taakuzova kuti taakudzokera kumabasa kwedu zvakanaka, teta container the spread of this virus.
Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 9 Mbimbitho 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Silokubonga silokujabula okukhulu kakhulu ngedonation eyenziweyo njengobulawayo njengeZimbabwe. Silama partners achiyeneyo abananzelelayo ukuthi kuyadingakala ukuthi bebe able to complement ama efforts e-government.
So kuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezedlula amachumi amathathu lengxenye 35,518 ijekiseni lokuzivikela emkhuhlaneni we-COVID-19. Iningi kungabasebenza kuhlangothi lwezempilakahle. Kwenziwe isikhumbuzo sokunanza iminyaka eyisithupha lokhu intatheli izindaba eyayilwela ilungelo loluntu u-Itai Dzamara yanyamalala. Izizalwane zakwamanye amazwe ezibalisa ezivela eZimbabwe zitshaywe kabuhlungu amabhizimusi azo atshiswa ngabadabuka kwele South Africa edolobheni le-Durban. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we-Studio 7. Sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezedlula amachumi amathathu lengxenye 35,518 ijekiseni lokuzivikela emkhuhlaneni we-COVID-19. Iningi kungabasebenza kuhlangothi lwezempilakahle. Leli nani ligoqela inkulungwane ezedlula ezintathu ezihlatshwe izolo kuphela ezigabeni zonke zelizwe. Inani labahlolwe bafunyanwa bele coronavirus izolo beliphansi kwamachumi amabili. Leli gciwane labulala ababili. Kuthi isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% sezisebenzi eziqakathekileyo zakobulawayo zibikwa sezihlatshwe ijekiseni evikela ukuthelelwa umkhuhlane we-COVID-19 ovela kwele China owe-Sinopharm. Lokhu kuphume emkhosini wokwamukela isipho semibheda engamachumi amane 40 esiphiwe isibhedlela se-Thorngrove Isolation Ward sivela kwabenhlanganiso e-Open Society Institute of Southern Africa, i-OSISA. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Ekhuluma ngemva kokwamukela isipho semibheda lenye impahla evele kwabenhlanganiso ye-OSISA, umqondisi wezempilakahle kumunisipala wakobulawayo uDokotela Edwin Sibanda uchasise kabanzi ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni le-COVID-19 Sinopharm vaccine edolobheni leli.
Sisitsho ukuthi okwakhathesi esilinganisweni sekhulu singaba ngamachumi sesilanda amachumi ayisithupha esingathi 60% yalabo ekade siqonda ukuthi sizabahlaba. Abaseleyo esibabiza ngokuthi ngama-frontline workers, izisebenzi lokhu sisabahlaba. Sibahlaba khathesi esibhedlela esikhulu sempilo, sibahlabele ekliniki esephakathi kwalidolobho iPrincess Margaret Rose City Council, la ikliniki yasemakhandeni besokusiba lekliniki yemaqhawe babe behlatshelwa khona. Sizakwazisa ukuthi sesiluvala lolu hlelo sazi mhlawumbe iviki leli lisiyaphila kusiya ngokuthi bangaki ababe belokhu besiza bezohlatshwa.
Udokotela Sibanda uqhubeke ethi okuningi sokulungisisiwe osekusele kulutshwana.
I-isolation ward iyakobulawayo e-Thorngrove Hospital sizakhumbula ukuthi ibilungiswa ivuselelwa njalo iguqulwa ukuthi ilungiselelwe ukuthi yamukele igcine abantu abalomkhuhlane lo we-COVID-19 kusukela ngomnyaka odlileyo. Okwakhathesi ngathi vele seyiphelile, ngabe sokusele izinto ezincinyane kakhulu, kodwa lamhlanje mhlaka 9 March. Sizakhumbula ukuthi isibedlela lesakhiwe ngomnyaka ka 1941 lapho kwatshelwa khona kumbe sithi ukuhlanjelwa khona izimpahla zesibedlela lapha nalapho kuphekelwa khona. Konke lokhu kufuna ukuvuselelwa kumbe ukwakhiwa kutsha ukuze kuphekwe kumbe kuphekwe lula ngemitshina yalezi nsuku, kuwatshwe ngemitshina yalezi nsuku kunye loku-ayina lezo mpahla eziyabe ziwatshiwe.
Umphathi mtambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube ubonge isipho semibheda kanye lokulungisiswa kakutsha kwe-isolation ward yesibhedlela se-Thorngrove.
Besilapha e-Thorngrove sizokwamukela i-equipment, imbheda, protective clothing for ama-frontline workers ethu, for isibhedlela sethu. Silokubonga, silokujabula okukhulu kakhulu ngedonation eyenziweyo njengobulawayo, njengeZimbabwe. Sithanda ukubonga. Silama-partners atshiyeneyo abananzelelayo ukuthi kuyadingakala ukuthi bebe-able to complement ama-efforts e-government. Umsebenzi omuhle owenziwa ihulumende was involved, i-local authority was heavily involved, i-private sector, ama-individuals, and many more people abasondeleyo ngoba sivumelene njengobulawayo ukuthi okuqondana lobulawayo vela kulankwalo yakhwandeleni kumele sisukume siphakame sizincedise ukuze ongaphandle asondele ezobugamela akusiza.
Umeya wakobulawayo uCouncillor Solomon Mguni laye ubonye kakhulu abe osisa ethi lokhe besamukela izipho ngoba i-COVID-19 lokhe ihlasele loba nje umumo usunganeno kulezi nsuku.
Uzananzela ukuthi isibhedlela lesi silungiswa, silungiselwa aba-phathwe ubhubhane lwe-COVID-19. Imibheda singathi besilela kakhulu kumawadi singathi nga-ICU abagula kakhulu. Namhlanje inhlanganiso yeOSISA Foundation siphathise ngemibheda singathi ngamashumi amane 40 total. 10 yangkhona ingathi elishumi yangkhona ingeye-ICU ward. So sibona ngani okwamanje kuzasiza ukuthi nxa kuwukuthi kulo muntu ogula kakhulu ngalolu bhubhane lwe-COVID-19 kwaniswe ukulondolozwa kuhle, kwaniswe ukulaliswa kuhle laye baphepha.
Ekhuluma enkundleni yokukhulumisana yakulezi nsuku ebulenjini eye-Zoom enikeza isipho sabo, umqondisi we-OSISA uMnumzana Sipho Sami Malunga uthe njengenhlanganiso elwela amalungelo oluntu baqale bapha isibhedlela seMtare Isolation Hospital nyakenye. Lo nyaka bacabangeke ukupha ubulawayo isipho sempahla ebiza amadola emelika adlula inkulungwane ezingamashumi ayithoba nemibili i-$81,907 US dollars. Isipho sabe osisa sigoqela imibheda engamashumi amane ezafakwa kuhlangothi lwabagula kakhulu ole intensive care unit, amakhabothi angamashumi amathathu, amatafula amahlanu abongi, amatafula angamashumi amathathu ezigulane, inqola ezinhlanu zesibhedlela, ama latex gloves angamakhulu amahlanu kunye lama disposable gowns azinkulungwane ezimbili. Ubulawayo uthole amajekiseni esayino farm vaccine edlula inkulungwane ezilichumi lantathu 13,200 sekusebenze angamachumi ayisithupha ekhulwini. Njalo ubulawayo lokhe ekuhlelo lokuhlaba zonke izisebenzi eziqakathekileyo ezisebenza ngesikhathi se-COVID-19 lockdown. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso eziphansi komanyano wenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu e-Human Rights NGO Forum ezigoqela o-Amnesty International, Zimbabwe Lawyers for Human Rights lezinye namhlanje bebelesikhumbuzo sokunanza iminyaka eyisithupha lokhe intatelizindaba eyayilwela ilungelo loluntu u-Itai Tsamara yanyamalalayo mhlaka 9 Mbimbitho ngonyaka ka-2015. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Zamara wayekhokhela inhlanganiso eyayikhuthaza ukuthi owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ehle esihlalweni eye-Occupy Africa Unity Square. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba, umholi wenhlanganiso ye-Amnesty International unkosikazi Jessica Pwiti uthe uhulumende kumele aveze lapho afa khona uZamara.
Dzimwe nguva tinotarisa nyaya ye-enforced disappearance se-event.
Baba sikhangela udaba lolu silubona njengento nje asondaba encane. Umuntu owanyamalalayo lo ngubaba wabantwana, ngubhudi, isinini lo mngane womunye umuntu.
Pwiti ukhuthaze uZulu ukuba ancedise imuli yakoZamara ngokuyipha usizo lwemali lenduduzo ngesikhathi bedidekile ukuba wayangaphi uZamara. Okusekelwe ngumnumzana Chester Samba isiphathamandla somanyano owe-NGO Forum.
Zamara family and the generality of the Zimbabwean population.
Imuli kaZamara lemuli yeZimbabwe ifuna ukuba kwazi ukuba uZamara wayangaphi, njalo bonke abemuli yakhe bafuna ukwazi ukuba kuyini okwenzakalayo.
UmkaZamara unkosikazi Shefra Zamara uthi lokhe bekhuleka ukuthi atholakale ephila.
Kubuhlungu ukuthi ngiphila ngingazi ukuba ungaphi. Mina labantwana ngilo mntwana osekhulile ofuna uthando lukababa. Kunzima.
Omunye wasebenza loZamara umnumzana Charles Nyoni uthi uhulumende kumele ancede ekudingeni uZamara.
Umhlamhla zika 9 March 2021 sikhangelela ukukhumbula omunye wethu esasisebenza naye owathunjwayo nguhulumende wanyamalala wachabalala okwaziwayo ongaziwayo ukuthi wabikwa kuphi njalo kumbe amathambo akhe afakwa ngaphi. Umnumzana uyithi Zamara simkhumbula nje siphakathi kokukhanyela ukuthi uhulumende esinayo okhokhelwa ngumnangagwa ulokhu esiya phambili ngokuhlukumisa uZulu njalo ngokungaqakathekilisa amalungelo kaZulu.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Alpheus Mapuranga laye owasebenza loZamara.
Uitai Zamara angaqalisa umazi ku-2007 sidlala sonke kulapho wayesi umthathi indaba we-newspaper le-Daily News lingakavalwa ku-2005. So mina laye sasibambelana sasihamba kahle sibili sibambelana kanye kwezepolitika lapha eZimbabwe. Ukuthunjwa kwakhe kwaba kwenzayo bamthatha asazi ukuthi bamisa ngaphi indaba engibambayo kakhulu ngoba
uZamara wanyamalala emzini weGlenview 7 eHarare ngemva kokuthunjwa ngamadoda amabili angaziwayo amfaka emoteni eqeda ukugelwa ikhanda kuze kube lanamuhla kasazange abonakale. Imizamo yokumdinga minyaka yonke le isiyehlule lanxa inhlanganiso ezilela amalungelo oluntu zakhweza lolu daba emthethwandaba waphezulu we-High Court owanquma ukuba adinge ukuphangisa kodwa uhulumende katsho lutho ngaye. Imizamo yokuthola icele likahulumende yehlule ngoba ucingo lukamnumzana Nick Mangwana belungangeni ukuthi olomphathi ntambo wezemibiko unkosikazi Monica Mtswangwa beludoja umuntu otshele iStudio 7 ukuba ukomunye umhlangano. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Izizalwane zakwamanye amazwe ezibhalisa ezivela eZimbabwe zitshaywe kabuhlungu amabhizimusi azo atshiswa ngabadabuka kwele South Africa edolobheni leDurban. Inhlanganiso yakwele South Africa ethiwa South Africa First yiyo ebikwa ibikhokhela lobo budlwangudlwangu. Linhlanganiso ithi izizalwane zakwamanye amazwe kumele zisuke kulelo lizwe ngoba ziqeda imisebenzi yazo. Imfanekiso kamabonakude esebulenjini itshengisa intuthu ithunqa lapho kutshiswa amabhizimusi njalo kulabantu kade behlaba umkhosi betshaywa abanye bebaleka. Umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Afrika e-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi iningi laba bangela loludlakela ngabalwa impi yenkululeko bekuvuyo lomkhonto wesizwe.
Ukuhlasela kwabo kuza eThekwini
sokungathi kuthanda ukuhlala kuba inhlala yenza ikakhulukazi kusuka kulomkhonto wesizwe kumba abantu abathi bangaba umkhonto wesizwe ngoba into esinesikhathi amabhizinisi abantu bokuza abantu bangaphandle ehlaselwa isizathu senza ukuthi kungenzakali lutho ukuthi umkhonto wesizwe kokuqala ungumbuthano we-ANC owaziwayo uhulumeni akakathatha amanyathelo mhlawumbe ukuthi babize umkhonto wesizwe bawufake umlando ngalokhu kuhlasela kungakho kuzohlala kuqhubeka.
Wona umumo unjani kwezinye izigaba zelizwe ezifana leGauteng? Kukhona yini kufuthelana okufana lalokho esikuzwayo kuseDurban?
Asikaboni ukufuthelana okufana nokwenzakala eThekwini kwezinye izindawo zifana naseGauteng, kodwa lokhu kusaqhubeka eKZN kanti ngoba siyabona ukuthi ungqongqoshe ekumbuntu nakulu owase-KZN uke waphuma njalo ekhuluma ezwakalisa ukuthi uzoqinisa isandla ebantwini bokuza. Sicabanga ukuthi lokho kungaba nomthelela kakhulu kulezi zenzo zabantu bomkhonto wesizwe nokuthi akukho lutho olutheni olwenziwayo ukuze impilo zabantu zivikeleke khona eDurban. Ngoba njalo nje abantu sebehlala behlaselwe nendawo zabo zobusebenzela ikakhulu iy'tolo zishiswa njalo kuthathwa impahla. Lokho sibona kuliphutha esingafaka ngqo emnyango kahulumeni we-ANC ngoba i-ANC iyona enombutho o-MK Veterans Association.
Umnumzana Vusi Moses Banda ngumgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zakwamanye amazwe awezwekazi le-Africa e-Africa Diaspora Forum. Ubexoxa icingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Yebo yebo yebo, mthakazo muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethelela maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla kuhlelo siqhubeka sihlaziya okuqondane le-COVID-19 okugoqela ukuvulwa kwesikolo kanye lohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane lo e-vaccine eZimbabwe lakwamanye amazwe. Silukandaba lingakhutshwa yilolu hlelo lilami uMike Hove ngo 8 ntambama.
Uzulu labamabhizimusi sebesole kakhulu ukukhuphulwa kwentengo yamafutha ezimoto bethi lokhu kuza kokhelela ukukhweza kwendleko zokuqhuba umsebenzi kumabhizimusi kanye lentengo yempahla yonke nje elizweni. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Mkhokheli Ndlovu uthi intengo yamafutha ezimoto yiyo ebafuqa ukuthi bakhweze intengo yempahla abayithengisayo.
Ukukhwela kwe-fuel kuyadala ukuthi izinto lazo zikhwele emashopu. Thina njengabathengisi sebese sikhweza izinto, ama-customer abe sebona ngathi sifuna ukugeyina kakhulu. Kukanti hhayi, xa i-fuel ikhwela le zinto zonke ziyakhwela ngoba ngathi yiyo engathi iyacontrol ama-price esikhathini esiningi. Iyahambisana le-rate ye-US dollar. So ngabona i-fuel ikhwela le zinto ziyakhwela. So kuya-affecta kakhulu ku-business.
Unkosikazi Sanele Sibanda oyisakhamuzi sakobulawayo uthi lokhu kwengezelela kunhlupho abavele bebhekane lazo.
Nxa sikhangela isikhathi esisiqede singasebenzi nge-lockdown, besile sifiso sokuthi ngabe uhulumende ubezakhangela izinto ezenzakalayo esizweni. Ngoba lapha esiya khona asisakwazi, sokungathi kulabanye okumele baphumelele ukwedlula abanye. Okuyinto embi kakhulu, aluba kukhona okwenziwayo ngoba ukukhwela kwe-fuel from $23 to $30 liter, i-petrol iningi kakhulu.
Umnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula ezomnotho njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Habakuk Trust, uthi lokhu kuza kuqula yonke into.
Ye, ukukhwela kwentengo yamafutha yokugoqela i-petrol le-diesel, amafutha nje, kuzenza izinto eziningi ezisolakalayo nsuku zonke ukubana zikhwele ngoba yonke into ilendleko yamafutha kumbe ilendleko ye-fuel. Ugoqela izinto ezifana na lokudla, impahla, konke nje esikudingayo njengabantu kuzakhwela. Kuyonke into esilayo kulendleko yamafutha. amafutha aqakathekile uma kusenziwa impahla kumbe uma kuthengiswa kulendleko yokuhamba kulendleko ye-transport.
Umqondisi wenhlanganiso ebona ngezelungelo labathengi e-National Consumer Rights Association INACORA, umnumzana Effort Ncube, ugcizelela kulokhu.
Ukukhwela kwamafutha ezimota kuza kwenza ukuthi zonke izinto zikhwele, kuza khwela i-transport, kuza khwela isinkwa, kuza khwela ijukela, kuza khwela impopho, kuza khwela yonke into, ngokuba konke kwenziwa kumbe kuhamba ngamafutha ezimota. Ngakho ke ukukhwela kwakukhweza yonke impilo ibe nzima, zonke izinto zizadula lempilo ibe nzima kulalokho ekade yikho khona. Ubunzima buzabo bukhulu busiya phambili. Into ebuhlungu kakhulu ukuthi abantu beZimbabwe lokho bedlula phakathi kobunzima obungaka bezinto ezidulayo. Uhulumende uyehluleka ukuthi ayibambe kahle i-economy isebenzele wonke umuntu, hhayi abalutshwane.
Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sohlangothi lukahulumende olubona ngezamandla omlilo olweZimbabwe Energy Regulatory Authority, umnumzana Ariel Svanda, yehlule ngoba ubengaphenduli ucingo lwakhe. Kodwa umbiko owethulwe luhlangothi lwakhe olweZera uveza ukuthi uhulumende usevumele ukuthi amafutha ezimota akhwezwe esuka kudola 23 cents esiya kudola 30 cents kulitha lepetulo, kuthi idizili iye kudola 32 cents kulitha, ukuthi idizili iye kudola 32 cents ngelitha. Le intengo iphezulu kakhulu nxa iqathaniswa lamanye amazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika ese-SADC. Kwele South Africa ipetulo ingamasenti eMelika e-95 cents, kuthi idizili ilidola 5 cents ngelitha. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngubathabile Masuku.
Ngesikhathi uhulumende esedule isaziso sokuvulwa kwezikolo ngayonale inyanga, inhlanganiso zababalisi lazo sezimkhumbuza ukuba abuyisele iholo lababalisi kulelo ababekade belithola phambilini eliphezulu kwamakhulu amahlanu amadola eMelika, i-$520. Ababalisi bathi iholo abalitholayo kwamanje lingeneli, khona indleko zokubuyela emsebenzini lazo abazenelisi. Okuningi asikuzweni kuntatheli zindaba yethu uMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Linkuthazo yenziwa zinhlanganiso zababalisi elizweni jikelele ogoqela eyabasebenzela emaphandleni eye-Amalgamated Rural Teachers Union, ARTUS, ngaphambilini kokuvulwa kwezikolo yonale inyanga kaMpimbitho. Iza njalo ngesikhathi uhulumende esekhiphe umbiko othi usehlele ukuba izikolo zivulwe ngezigaba ezimbili, lapho kuzaqala abafundi abaloba imihloliso lonyaka abakhangelelwe ukuvula mhla ka-15 Mpimbitho, kuthi abanye bonke abafundi bavule mhla ka-22 Mpimbitho. Abe-ARTUS balobele iingatsha zikahulumende ezithi olwezemfundo ye-primary le-secondary, olwezisebenzi zikahulumende kanye lolwezemali bekubeka sobala ukuba uhlelo olwe-COVID-19 lwengezelele inkinga ababalisi ababhekane lazo. Isiphathamandla se-ARTUS umnumzana Wilfred Nyathi ulandisa kabanzi ngalokhu.
Sokuyisikhathi eside lokho sikhuluma mayelana ngokuthiwa siphiwa imali engathengiyo, kodwa ukhanya uhulumende ufaka izigodo endlebeni. Thina sicela nje ukuthi basilungisele indawo zemali, besinike imali ezithengayo. Kade sithenga ngamayusa, kugadwa ngamayusa, yonke into ifuna amayusa, kodwa thina siphiwa imali emakhadini emabhenki asiyithole.
Unobhala wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Jafet Moyo, uthi ukuvula izikolo lungalungisiswanga udaba lweholo lababalisi kuzaba yingozi kuzifundi.
Sesizabona ke ngokuphela komnyaka nxa abantwana sebebhala ke ama-exams ukuthi hayi kwakungafundwa lutho, abantwana babedlala esikolo ngapha, abazali bebhadala ke imali ezinzima ke ezibuhlungu ezimangalisayo. Akusincedi ke ukuthi uhulumende ayenze ngani ekabona ukuthi kulodubo aluba indaba oyikhangelisisayo ngokuphangisa ukuze phela sibone ukuthi i-education system yeZimbabwe kayehleli phansi.
okusekelwe ngesinye isakhamuzi semzini weBudiriro ongumzali uMnumzana Victor Dube.
Njengomzali olomntwana esesikolo angiphikisi lokho ngoba angeke mbone utitshala enika uthando umntwana umbeni ethabele umsebenzi wakhe nena engaphilanga. Abakufunayo khonoko yeke ezwakala kuyingqondo sibili ngoba ungabona besithi bona laba abangamasosha lamanye lawa banika imali edlula bona bona bale training abalayo angiboni kulungile khonoko. Ngabanika izimali zabo kanti abakumisayo yikwini ukuthi benganiki abantu imali.
Sikhuluma kunje abenhlanganiso zababalisi ezingaphansi komanyano owe Federation of Zimbabwe Education Unions for ZEU ezibalisela eye Amalgamated Rural Teachers Union ARTUS, Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ, Teachers Union of Zimbabwe TUZ, Democratic Teachers Union ZDTU, Zimbabwe National Teachers Union ZINATU, Zimbabwe National Educators Union ZINEU, leye Zimbabwe Rural Teachers Union ZRTU sezilobe eyazo incwadi zikhalaza ngesimo esikhona ehlangothini lobabalisi. Enye yazo kungeye Zimbabwe National Educators Union ZINEU ekhokhelwa nguMnumzana Moven Dube olandise kabanzi ngokunye kwalokho abakhala ngakho.
Ngenxa yokuthi imali abayiholayo ayeneli lutho akulala phe yakhona asiboni ukuthi amatishers anelisa ukuthi bafinyelele ukuthi bayivula izikolo. Kukanti njalo futhi igovernment isikeyekela kunanzelela ukuthi izikolo lokho ezavalwayo akula imali ezingena ezikolo ngoba izikolo zona ukuze zisebenze ngendlela eyiyo kwabe kumele kube le school fees abhadalwayo. Ukanti ukakhathe isikolo sezavala isikhathi eside zingala imali engenayo eyiyo kumele isebenzise okudinga into eziningi ezisetshenziswayo ukuze bavikele banqabele i-COVID-19.
Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ esigabeni sakoBulawayo uMnumzana Vusumuzi Mahlangu laye ukugcizelele lokho.
Ababalisi bafuna iholo elinganye United States dollar 540 kusiya phezulu kumbe nxa kukuthi aneliseke ukuthi liphiwe lelo dollar banikiwe imali yakuleli elesilinganiso leso ese 540. Njalo nje sikhangelele ukuthi ke umqatshi wethu alungisise udaba lwama sector specific allowance. Siyakwazi ukuthi ke ababalisi njengabantu abazingcitshi kwezemfundo balesiphiwo sabo esingavamanga njalo esehlukileyo kulalabo abantu. Sikhangelele ukuthi ke ababalisi baphiwe inzuzo ngokukhangela konke lokho.
Ophethe uhlangothi lwezokukhulumisana lozulu kugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary uMnumzana Thaunga Nandoro ongathandanga ukuthathwa amazwi uthi akukho osekuthe wafika emahofisini abo kungokulotshelwe bona yilezi nhlanganiso zababalisi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezedlula amachumi amathathu lengxenye 35,518 ijekiseni lokuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Kwenziwa isikhumbuzo sokunanza iminyaka eyisithupha lokhu intatheli zindaba yayilwela ilungelo loluntu iTaitsamara yanyamalala. Izisalane zakamanye amazwe ezibalisa ezivela eZimbabwe zichayo kabuhlungu amabhizimusi azo achiswa ngabadabuka kwele South Africa edolobheni leDurban. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Lela wenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.